chokwadi ndechekuti ndobvatanga tagara tichingotaura kuti vana avabvo nekuti vangoprocedha kunoenda kuzvikoro pasina kuitwa proper care kuti pfungwa dzavo dzigadzikane vave nekunzwisisa kuti zvakaitika izvinhu zvinogona kungowanika munhu wese wese nevarayiri zvakare ichi chirongwa chandiri kuziva kuti hongu chiri kuenderera mberi ende chiri kuitika pagraund naatiyai ndataura nevarayiri vaine vatatu vari kukonfirma kuti hongu vanhu vakauya asi panenge painengori nemitaririzwa mishoma shoma inenge ichida kugadziriswa nezvayo asi chikwadi ndechekuti purogiramu iri kuita council vana nevarayiri iprogiramu iripo asi pane mamwe manidi evamwe vana kuti vanhu vane mainjari pane maticha andakambotaura nezvavo vakaita savamutetwa vakatokuvara musoro vakatsemuka musoro koitawo vamwe vakaita savana ticha kazeze vandinodavira kuti ivo pache zvavo vari kuda proper medical attention kurevaizvo kuti chikumbiro chacho chikumbiroa kubve kuhurumende kuti kana hurumende ine maprovisions nemafacilities ngavakwanise kuitwa maexemptions kuti vanhu ivava vakwanise kuwana proper medical care.
Asi imiwo semasangano evarayiridzi muri kushandawo pamwe chete here nehurumende muchirongwa icho chekubatsira varayiridzi nevadzidzi
kuti hurumende igozokwanisa kumhanya kumuka mugudzururu mainga iri inoiziyo yatanga tichiita ndochekutanga chechiri ndechekuti ndinofara zvikuru kuti minista wamabhima pamwe chete napermanent secretary wavo vanhu vanoti apo neapo vanozotaurawo nesu vachiti apatotii apatotii ene zvatori muprocesi yekuti zvatakaunganidza zviya tozviendesa pamwe chete sei kurevaizvo kuti tikutenza pamwe chete ndinozivai nekuti zincha ikupindawo mutima mangwana indodaviro murisondo rinikupinda tikupinda iroti ndichasvikawo zvakare une zvatakaunganidza tichinangana zvakanyanya nevabereki tichinangana neivarayiridzi nevana vavo kureva kuti trago yemathrade union iripo iri real tikushanda nehurumende kuti tikwanise kubatsira varayiridzi nevana vanova vakapindwa vakaane njodzi yesaikorondai.
Takanzwawo mamwe masangano evarayiridzi ari kuzivisa kuti angangopinda mukuramwa mabasa mukati memazuva 14. Sangano renyu rakamirawo pati panyaya yekuramwa mabasa.
Chikuru ndechekuti hatida mibasa tisati tagadzirisa hondo. Toda kuti tiite zvinhu zvokuti mangwana hapana anocheuka kuti hamuna kuita chakati nechakati. Ndokunga vari kunzvera vari kuona nyaya iripo. Tanyora tsamba dzaanhati. Takanyora tsamba kunzi rapera kuna minista. Nuelewa tikanyora nechipiri kupublic service commission vakatipindura vachitiudza zvinhu zvairatidza kuti naivo vacho havazi kuziva zvavari kutaura tikanyokodzokorora zvakati tikavanyorera tikati zvisitai mutemo wenyu wamunoshandisa chikuru ndechekuti tiri kutoramba tichinguva yekudzidza kuti tisati tanga taita zvekuti tiakutora bhiki yekutoenda kufurai toda kutanga taita setiswai the necessary legal framework kuti tisazowanikwa tichipuhwa mhosva yekunzi takatimbizominya kutsinga kuchaka saka nya vachiti vazvitiratidza kuti havanei netsu tichangoitawo zvinoita kuti vamwe vati tinongodzokorora tirago yedu yemakore ese tinosvika pakurama mabasa manje manje kana varamba kuteerera zvichemo zvedu.